Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7.
Tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 8 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kunyangwe nyika nemasangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushora nyaya dzekupambwa kuitwa kafira mberi nekusungwa kwevanopikisa, vasori nemapurisa vanonzi vari kuramba vachienderera mberi vachiita izvi. Asi hurumende iri kuramba kuti vanhu vari kungosungwa pasina mhosva dzavapara. Tichakupai zviri kubva kumakwikwi emaOlympics kuParis. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyangwe nyika nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vari kushora nyaya dzekupambwa kuitwa kafira mberi nekusungwa kwevanopikisa, vasori nemapurisa vari kupomerwa mhosva yekuendera mberi vachiita izvi pamberi pemusangano weSADC uri kuitirwa muHarare mwedzi uno. Masangano anorwira kodzero dzevanhu pasi rose anoti reAmnesty International neHuman Rights Watch aburitsa mashoko kuvatori venhau achiti vanhu zana nemakumi matanhatu vasungwa kutanga musi wa16 mwedzi wapera. Akurudzira hurumende kuti isunungure vanhu ava. Atiwo SADC inofanira kuudza Zimbabwe kuti imire nyaya yekumbunyikidza kodzero dzevanhu pamberi pemusangano wayo uri kuitirwa munyika. Zvichakadaro, muzinda weAmerica muZimbabwe watiwo unowirirana nemashoko enhumwa yeUnited Nations munyaya dzekuremekedzwa kwekodzero dzevanorwira kodzero dzevanhu kana kuti Human Rights Defenders amai Mary Lawler ekuti kodzero dzevasungwa dzinofanira kuremekedzwa uye vopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Nasiwo Zimbabwe Catholic Bishops Conference yaburitsa mashoko ichiti iri kushushikana nemamiriro akaita zvinhu munyika. Yati zvinosivisa kuti vanhu vari kumbunyidzirwa kodzero dzavo kusanganisira yekuratidzira iri mubumbiro remitemo. Mabishop aya ati ari kunetsekanawo nekupambwa uye kuitwa kafira mberi kwevanhu senzira yekuti vasataure nhuna dzavo. Vakurudzirawo vanhu kuti vaite zvinhu murunyararo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reSouthern Africa Law Organization vamunjodzi mutandiri.
Vanhu vakataura kuti hatisi kutongwa zvakanaka, hatisi kutongwa zvinojekerere, maraiti edu ari kumbunyikidzwa. Hurumende yakatageta vanhu ivavo ichiti nyararai. Zvinopari zvino tiri kunzwa vana vacharamba nana Michi Mangwana vachitaura kuti aiwa munozotaura vaenzi vaenda. Ingave nyika here yekuti tombomira kufema kusvika vaenzi vaenda? Hakuzvisizvo zvinorhanwa zvichiita nyika. Vana veZimbabwe vanofanira kuti vaexpresse zvavanoda kuexpressa. Hurumende inofanira kuvateerera, inofanira kugara navo pasi ndokuti tivake nyika yacho.
Tichitarisawo zviri kuitwa neSADC vamutandiri, vamwe vari kutiwo SADC inofanira kutsiura hurumende yeZimbabwe. Zvingabatsira here izvi kana kuti kungopedzera hako hoko padehwe retsindi?
Pari zvino kusvika patasvika zvinenge zvisina kunyanya kubatsira sitereki, nekuti takaona vamuhlande 2018 vanonyora zvakajeka kuti aiwa Zimbabwe nematambudziko akadai akadai anofanira kuti agadziriswe. hurumende zvayaita zvekupfura vanhu hazvina kunaka. 2023 FADAC Observer Mission yakaburitsa report inonyatsotsanangura kuti aiwa zvaitwa nehurumende apa hazvina jekerere, sarudzo hadzina kufamba zvakanaka. 2019 muna January takaona hurumende ichiuraya vanhu vanotosvika kuma17. 1 August 2018 takaona zveichiuraya vanhu pesa apa pasi rese, kusanganisira vezvematongerwo enyika kune dzimwe nzvimbo wokunze kuAfrica nemumaopposition parties vemuAfrica vanoti aiwa Zimbabwe yananai nevanhu venyu zvakanaka, gadzirisanai nevanhu venyu zvakanaka. Asi SADC inoramba ichingohwanda nechigunu pachinhambo chekuti igadzirise matambudziko ari muZimbabwe.
Vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reSouthern Africa Liaison Office vamujodzi Mutandiri vachitaura vari parunhare muJohannesburg, South Africa. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi tikatanga nekuvabvunza nezvenyaya yekuti sei vanhu vari kuitwa kafira mberi.
Chinoitika ndechekuti kana munhu akabatwa nemapurisa akaenda kukoti, dare rinomubvunza kuti une chekuchauri kuninuta here maringe nemabatirwa awakaitwa. Hatina maripoti isatanzwa ekuti pamberi pedare pane vakaenda vakanotaura kuti isusu takarohwa zvisina tsarukano. Saka ndicho chinyunyuto chatinacho. Saka vari kudaro ando vanoziva vanhu vacho vakarohwa nepavakarohwa, nekuti isusu tinoteerera zvinenge zvabva kudare rezimhosva kuti pavanobvunzwa vataura kuti chii.
Asi tiri kunzwa kavamwe vakaita savachere veAtuza vaHonorable Ziyambi vachiti vakatura kudare kuti ndo zvakaitwa, dare rikakurudzira kuti nyaya yacho iongororwe.
Ndinotenda nematauriro amaita, manyatsotsetsemura zvakanaka kuti vakatura kudare zvinove zvandataura. Dare rikati nyaya yacho ngaiongororwe. Saka ngatimirirei ongororo netsvakurudzo ichazoendeswa kudare.
Vamwe vari kutiwo kusungwa kwevanhu kunenge kwaakusvibisa zita renyika pamberi pemusangano wacho weSADC, nekuti zvaakuita kunge mumba umu musina kunyatsowirirana, munogara muine bopoto.
Vanhu vedu vajaira kupiwa tushuga kana kuine musangano uri kuitika kuti vange vachiita zviri kuitika izvi. Kana pasina musangano vanai vari tsono, asi vaane manyemwe. Ndosaka makaona minista vedu vanoona nezvemukati menyika vakataura kuti kana mukaonererwa mukarega kuteedzera mutemo mapurisa achakusungai.
Asi dzimwe nguva Honorable, umwe umbowo hwacho unenge uri kupuhwa mumatare ndewekuti vanhu vakazombopara mhosva makore adarika, kwete kuti dzine chekuita nezviri kuitika paSADC apa zvaakuita sekunge vakungokandwa muzarira kusvika musangano wapera.
Kune nzira dzinoitwa nadzo nyaya kumatare. Saka kana nyaya idzodzo dzichiitwa dziri kumatare, ini ndikazozviti ndini ndaa Minister of Justice, ndaa kunopa bhara rekuti uyo musamugarise mudare, uyo buritsai. Ndo inonzi kupindira munyaya dzematare zvinorambidzwa nemitemo yedu.
Gurukota zvemitemo vaZiyambi Ziyambi vachitaura vari parunare muHarare. Nekuda kwenzara yapfunya chisero mudunhu remudzi Mashonaland East ichibata zvakanyanya vana vadiki, mamwe masangano ave kuenda kunobatsira vagari vemunzvimbo iyi. Mutori wedu wenhau Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Muzvare Susan Nyongano, mugari wemubhuku rasabhuku kurima mudunhu remudzi, avo vane vana vana, vati kushaya chikafu kwave kupa kuti vararamise vana vavo nehwaku mukwaku.
Vana vari kushaya chekudya, tiri kuraramisa vana nemasau kana kuti mauyu.
Mudzimai wasabhuku Naison Kurima, amai Stella Kanimba, avo vakataura vakamirira murume wavo akanga asipo, vakati naivo vava kutotakura mitoro yevazhinji vanounza vana vavo kuti vazowana zvekudya pamusha pavo.
Nzara ichinhu chakaoma, bhosi vanhu vazhinji vanotoya kwasabhuku vachichema chema nzara, zvinosasabhuku chikafu chaicho chirikutonetsa, kuna chikafu.
Muzvare Susan Mafigu, avo vanogarawo mubhuku rasabhuku kurima, vati nokuda kwenzara vava kudya kamwe pamwe chete manheru vosiyira zvimwe vana.
Nzara iripo hatina kana chinhu chatakambokohwa kana chatakawana hamuna zvokuti dzimwe dzenguva tinogona kungodya kahwani pazuva vakangodyawo porridge kubva kuseni vozongoonawo kasadza kumanheru.
Mumwe mugari wemumusha uyu amai Naomi Manyonga vati nekuda kwenzara chava kuponesa vana ibota ravari kubikirwa munharaunda umu.
Porridge iri kubatsira kuvana vakawanda nokuti tosanganisa zvakasiyana siyana, mumwe anobva nezvishoma shuga tosanganisa saka vana vari kudya.
Kanzura muward 17 kumudzi vaKingston Shero vati chavanokumbira chete rubatsiro rwekuti vapedze dambudziko renzara radzika mudzi munharaunda yavo.
Dai takwanisa kubatsirwa panyaya yechekudya nokuti isu sevatungamiriri munongoziva kutungamirira munhu ane nzara. Munhu anogona kuita hasha asi kune dzisiri hasha, inzara iri kukonzeresa.
Vanoshanda muhofisi yezvekudya kunovaka muviri kana kuti nutrition officer musangano reUNICEF Muzvare Progress Katete vati sangano ravo riri kubatsira chose nezivo kuna vana amai vemudunhu remudzi kuti vape vana zvinovaka muviri kunyangwe kuine nzara.
UNICEF iri kusapota hurumende yeZimbabwe kubudikidza nebazi rezveutano kuita maprogram.
Vachitaura vakamirira hurumende uye vari ivo mukuru munyaya dzezveutano mudunhu remudzi vakudzai Madamombe vanoti bazi rezveutano riri kuedzawo neparinogona kubatsira vana.
Village yega yega inofanira kuungana then vounganidza kuti auya nehupfu, auya nebeans, auya nematemba, auya nemukaka, vobatana vese vobika porridge rine yatinoti four star diet.
Chiremba Dr. Simbiso Ranga vanoti vana vakasawana zvekudya zvinovaka muviri vanogona kutadza kukura zvakanaka. UNICEF yakatoisa chikumbiro chemari inodarika mamiriyoni makumi masere nemana kana kuti 84.9 million United States dollars. Mari iyi yakanangana nekubatsira vanhu vanodarika miriyoni imwe chete kana kuti 1.34 million kusanganisira vana zviuru mazana masere nemakumi matanhatu nematanhatu kana kuti 866,000. Kushandika kwemamiriro ekunze kana kuti El Nino kwakakonzera kusanaya zvakanaka kwemvura zvapa kuti vanhu vemuZimbabwe mamiriyoni mapfumbamwe vatarisane nenzara kusvika muna kurume gore rinouya. Ndakamira Studio 7 kumudzi, ndini Jeffrey Moyo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova gurukota rezvemari muMozambique vaManuel Chang nezuro vakabatwa nemhosva mudare remuNew York yekuita zvechioko muhomwe. Vanonzi vakaita uori wakapa kuti nyika yavo irasikirwe nemari inosvika mabhiriyoni maviri. VaChang avo vasati vapiwa chirango chavo vanonzi vaishandisa hurumende sechibatiso kuti vakwanise kuba mari idzi. Russia yati yave kutora mamiriro akaita zvinhu mudunhu rayo rakapambwa neUkraine reKursk senzvimbo inoda kugadziriswa nechimbi chimbi uye inoti yatumira mauto kunobatsira vagara variko kudzivirira dunhu iri. Izvi zvinotevera kupinda munzvimbo iyi kwakaitwa nemauto emuUkraine mazuva mana adarika. Kunyangwe mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa kuchera zviborani matunhu ose pavaitsvaga rutsigiro, kunonoka kuitwa kwebasa iri kwave kupa kuti vanhu vakawanda kumaruwa vatarisane nedambudziko rekushaya mvura. Izvi zvaokanganisawo kana zvipfuyo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Muna 2022, mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa, laka parla chirongwa chekucherera vanhu zvibhorani kana kuti Presidential Ball Drilling Scheme, vachivimbisa kuchera zvibhorani zvuru makumi matatu nemashanu kana kuti 35,000 kusvika gore rinouya. Asi kusvika pari zvino, zvibhorani zvinosvika zvuru gumi kana kuti 10,000 ndizvo zviri kutarisirwa kunge zvacherwa panopera gore rino kunyange vakawa anda vari kuti muromo hauzarirwe nerwizi. Kunonoka kucherwa kwezvibhorani uku kwave kupa kuti vagari vakaita saamai Mirrorize Nhumbu vanogara kwazvimba mudunhu reMashonaland West vapedze nguva yakareba vachitsvaka mvura.
Mvura kwatinowana hedu ane mufambo nekuti nguva idi zhinji kuti titebasa inotopera uchichera mvura.
Amai Zinhumbu vanoti dambudziko remvura rave kuwedzerwa nekuti zvipfuyo zvavo zvinenge zvichidawo kunwa. Amai Mezizi Tsvaka vanoti zvibhorani zvinoda kuti zvicherwe zvakawanda.
Ndangotiitira zvavo chimwe chibhorani kana kutsvaga imwe mini zvokuita kuti tiwanewo mvura yakawanda.
VaPatrick Mangani vekuzvombe mudunhu reMidlands vanoti vave kupawo mombe dzavo mvura pazvibhorani zvichiri kubuda mvura.
Situation yemvura kumombe inotori padambudziko hombe. Rizini ndirokuti marwizi edu ese akaoma.
Asi Mambo Nembire vaClemens Nembire vanoti nzvimbo yavo iri kubatsirwa nemasangano akazvimirira anovacherera zvibhorani.
Iri matambudziko ashaite, asi nyaya yemvura iri kubatwa chaizvo zvakanyanyisa. Pane masangano anouyawo achibatsira. Kune vanhu vakaendeswa kuzvikoro kuti mabhohoro aya anenge akafa aye amutsiridzwe.
Gurukota rinoona nezvekurima Dr. Ensias Masuka vanoti mombe zviuru gumi dzafa kubva muna 2023 kusvika gore rino, zvikuru kumatebhereland north nekumatebhereland south nenyaya yekushaya mvura. Nzvimbo dzanyanya kusangana nedambudziko iri dzinoti Cholocho, Bhinga, Mangwe neBulilima. Mhuka dzemusango dziri kuitawo dambudziko rekushaya mvura zvopa kuti pave nekunetsana pakati pevanhu nemhuka. Mukuru mubazi reZimbabwe National Water Authority kana kuti ZINWA, Engineer Wanda Mutsago, vari kuona nezvekucherwa kwezvibhorani mudunhu reMashonaland West vanoti pari zvino kwacherwa zvibhorani 210 kana kuti 210 kunyange vari kutarisira kuti pange pacherwa zvibhorani zviviri pawadhi yega yega mukupera kwegore rino. Engineer Mutsago vanoti dzimwe nguva vanoita dambudziko rekushaya mvura. Munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obhejijiri vanoti havana uwandu hwezvibhorani zvacherwa munyika yose sezvo vasati vawana uwandu kubva kumatunhu ose. Gwaro rinoratidza mamiriro akaita zvinhu munyika reZimbabwe Livelihoods Assessment Committee kana kuti ZIMLAC rinoburitsa pachena kuti vanhu zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15% vanofamba rwendo runosvika kana kudarika kiromita kusvika panowanikwa mvura. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Yave nguva yenyu vateereri yekuti muzvitaurire Mega zvamunofunga.
Mamusoro anangoma Jonga akandimiri nevamwe vese vashamarari. Ini ndini Adam Chitauro, ndiri muno muSouth Africa kukomani, ndonzwa kuringe kulenge. Ndiri kutaura pamusoro pekuti masoja zvaadirwa nyika dzese. Zviri kureva kuti masoja against isusu here, vadi kungotaura masoja kuti aiwaka nemapurisa kuti kumuratidzire hamuite munyika muno kuti hakungokusungai tichingokuvharirai musina mhaka mhosva dzamapara nezvese zvavanenge muchiita munyika muno, hamuchabvumirwa kana kuchema kana kuita sei. Anaunzaika masoja kana makateerera kuti vane Zimbabwe muno mhamubvumirwe kustrika kana kuita sei, tivatagara taziva ese vane Zimbabwe tiri kuenda kupi.
Makadi Studio 7, aiwa tinokudai makadaro, rambai muchitipa nhau dzinozipa. Aindambotaurawo nezviri kutaurwa nemusangano wezano, vana Mutsvangwa, vana Munangagwa, vana Murapira, vana Marapira. Zvanzi izvo yuti yose iri kuti vamunangagwa novada kuti varambe varipo kusvikira madhongamera nyanga. kuzino takuona matenga motokari dzepolisi dzinodira vanhu mvura inovava nezvimwe zvakudei ko muvanhu iyoyi kuti ichitaura kuti vamunangagwa vari kugonera nyika nhai vanhu wee tipindureiwo nai tibvunzireiwo vanhu vezano kuti kana yuti yese nevanhu vachitaiwa vamunangagwa vari kugona basa ko masoja mumisha yevanhu vari kudei ko chii chaakuitika aiwa musade kudaro muchinyepera vanhu chokwadi ndechekuti muri kuziva kuti hamuchadiwe
bhobho here pastudio 7 apa haisi kunoku bho kunoku eshi munoziva usaid vanhu vari muamerica ka mwari varopafadze zvisingaiti avaropafadza vanhu vari muamerica bhozi vanobatsira vanhu vari kunoku asi vamwevanhu vacho vanobatsirwa manje havana musoro manje problem ndeyekuti chikafu chavanotumira ichechechi chinopuwa vanhu neworld food program chichizosvika kunana kumaruzevha kwedu kumamisha uko kuzimbabwe vanopiwa chikafu chese cha chinotorwa navashe nasabhuku ndo vanotora nemakanzira vanoba munhu wani anogona kutozopesera awana 5 liters yechibage out of kana mene kuti haumeni tanzi dzinenge dzauya pawadi but zvizhinji zvese zvinotorwa nemadzisabhuku nemapurisa avo nenhenge ukangoonekwa kuti haiwe unotaurisa kana kuti une hauchatonyorwi vanonyora napachavo iwewo musabhuku newomushe nemakanzera ezanupf vanhu vazhinji vari kutambura pazimbabwe tatenda hangu handina hangu mashoko akawanda ndozvandinoda kuti ndizivise chaa vanhu vanopa vanhu zvinhu kuamerica mwari avaropafadzi dambudziko ratinaro kunoku madzishi edu nezanupf tarwadziwa pano vanhu varwadziwa hama dzangu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera vanoda kutumira mashoko avo tumirai pawhatsapp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 tinokurudzira kuti musashandise mashoko ekunyomba uye mongoti gaga kuti tikwanise kutora vanhu vakawanda munhau dzemitambo mumhanyi wemuzimbabwe nzendo refu kana kuti marathon Isaac Mpofu ari kutarisirwa kumhanya mangwana makwikwi emaolympics ari kuitirwa kuParis mumwe mumhanyi wenzendo refu zvakare Rutendo Nyahora ari kutarisirwawo kumhanya nemusi wesvondo nezuro vakawanda munyika vakafara nemamhanyiro akaita vamwe vaimirira Zimbabwe mumakwikwi e200 meters Makanaka Ishe Charamba Natapiwa Nashe Makarao avo vasina havo kukwanisa kuwana menduru asi kuti tinzwe nezvemakwikwi emaolympics Marvelous Muhlanganya uye westudio 7 abata vari kutungamirira chikwata chezimbabwe kumakwikwi aya varingisai mapondera
Zimbabwe yasara nematinoti mamarathoni tine vamhanyi vaviri Isaac Mpofu ari kumhanya mangwana naRutendo Nyahora avo vachamhanya musi wa11 ndo kwekupedzisira kwemitambo yemaolympics iparticipation yezimbabwe
tinoona nezuro takaona vakomana vezimbabwe vachimhanya mu200 meters Makanaka Charamba Natapiwa Nashe Makarao matambira seimi zvakabuda apa
izvi ndozvinonzi zvisakamboitwa sekutaura kwedu pachivanhu takafara chaizvo nekumhanya kwakaita vakomana ava mukatarisa ndisu neamerica bazi tanga tine vanhu vanodarika mumwe chete vari mufainari hazvizi zvinhu nyore kuita nyika yose vakamhanya chaizvo vakomana ava uye tiri kufara nyika yese iri kufara nemamhanyiro avakaita
tombodzokera kune vari kumhanya mangwana mungati vakagadzirira zvakakwana here
aiwa kugadzirira vakagadzirira chaizvo Isaac Mpofu anovimbisa kuti achashuwa zvidavado zvake mangwana Nyahurawo anotaurawo kuti akagadzirira uye muchange muchimuona zvadavado zvaachapa vanhu pakumhanya kwavo
muri kuwana zvizvarwa zvezimbabwe zviri kutsigira here zviri kuitika ikoko kumaolympics uyezve mungavakurudzire kuti vaite sei panguva ino
chikuru chekutanga kunamata kuna mwari kuti vamhanyi vedu vamhanye zvakanaka vapedze makosi avo zvakanaka vongu vari kuuya taita vakatishanyirawo vanouya vachingodongorera vachiona kuti zvakamira sei vachipromisawo zvavachaona zvavachakwanisa kuitawo patitoramba tichikurudzira kuti samangwana marathoni inomhanywa 42 kilometers vese vanogara muruti nemarathon vakabudawo vachiwevha mafuregi ezimbabwe zvinopawo kuridziro kuna naIsaac nenyahora vachange vachimhanya saka tinovakumbira vamire mumasaidi memarodhi vachiweverawo vana vedu kuti vange vachiitawo zviri nani
mujago uyu uchange uri kumhanywa kupi uyezve vanenge vachida kuona vanoenda papi chaipo
mujago uyu uri kumhanywa imarathon saka inotenderera Paris yese ichange ichimhanywa vachitendera parisese 42 kilometers dzinotenderera muno mupare. Route yacho vakangoenda padande mutande yakazara iripo inokurakidzai kuti vachamhanya neroute vachipfuura nepapi nepapi. Magadziriro akaitwa route ndeyekuti ipfuurewo nenzvimbo dziri scenic dzatinoti dziya dzine zvioneko. Saka kunenge kune nzvimbo yakawanda chaizvo kuti vanhu vangakamira masaidi memaroad vachiona.
Varingisai Mapondera ndivo vari kutungamira chikwata cheZimbabwe kumaOlympics. Vanga vari parunare kuFrance naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
It was a Friday, my darling, was a Friday.
Muchirongwa chedu chemagitare svondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi Brighton Chibodo iyo iri kukokerwa naEvans Zininga weStudio 7.
Magitare ndakazvitanga samwe kuma 2015 yazotanga kurekoda album redu mugora 2019.
Veukama vabereki vaitwo kudi muchizvitanga.
Nah, vabereki vangu havana kubvira kwambeta dambudziko nemagitare. Zvikuru sei baba wangu ndingatoti ndiye mumwe mutsigiri wangu mukuru, vatsigiri wangu vose vakuru.
Saka iri kutambirwa sei muchaungawo mumimanzi?
Ah, pari zvino hatina chekushora. Mimanzi iri kutambirwa zvakanaka, makomments atiri kuwana anofadza zvikuru.
Matambudziko api hamunosangana nawo muindustry yenyu?
Ma challenge satinawo mbasa reduro zvemanziri imari kunyanya. Pamari pakatomi kuridzwa kuma national radio stations ndozvimwe zvatinochemera kuti daita batsirika nezvinhu izvozvo hatingadai tizva kuti tinokasira kufamba.
Bata yeva nokuwana ikupi?
Vanoda kutibata, vanotibata panhamba dzinoti +27 6 8 5 9 2 1 6 5 8. Namba izo dziri pa WhatsApp nemakozi. Vanokwanisa futi kutibata zvakare pa YouTube Brighton Chibodo, pa TikTok Brighton Chibodo, pa Facebook Brighton Chibodo and Thunder Express. Anotitsvera ipapo tiripo zvakare.
Mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu oti kudii?
Mashoko anengada kupaka vatsigiri vedu ndekuti damba refu ratakuvigira iri, tinokumbira mutitsigirewo nekusubscribe kuYouTube kwedu, follow mafacebook pages edu, muchirequesta manzi edu kumaradio stations kuti shoko redu rifambe kuvanhu vose. Nokutendai nekutitsigira tiri kubva patiri nekwatiri kuenda. Tinotenda nezvamuri kutiitira.
Was a Friday chindipa kamwe chete kekubudana kwomudariro kanzwisa timborova zvishoma nhasi.
Kambo kandoda kuti ndibude nako mudariro ndiridzireiwo kambo kanonzi zita rangu.
Thank you.
wa chipo chinenge chiripo awandi muimbi Brighton Chibodo nechikwata chake chinonzi Thunder Express mukomana anobva pamasvingo apa kupikita asi iko zvino achigara kuSouth Africa. Vatereri musa kanganwe kuterera chirongwa chedu chelive talk apo tiri kutarisa nezviri kuitika kuOlympics kumaOlympics kuParis. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyamina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soko isika tisenda baku VO.